panguva dzesarudzo dunhu iri rinozikanwa richipitsa kubva nyika ichiwana kuzvitonga apo vanoita nezvematongero enyika vanonetsana kuti vapinde pazvigaro masvingo inozikanwa nekunetsana kwevanokwikwidzana nedzimwe nguva kuchizoita mhirizhonga yakakura kubva pakawana nyika kuzvitonga kuzere dunhu iri ragara richitorwa nezanupf musarudzo asi izvi zvakachinja muna 2008 apo ndct yakatora zvigaro gumi nezvina musarudzo dzenhengo dzeparamende nyanzvi mune zvematongerwo enyika vatakavakira zvovo vanoti masvingo edu rine mutauro panyaya dzesarudzo kubva nyika ichisungunuka nenyaya dzemakakatanwa
ndingati history yemaelections mumasvingo kubva 1980 kana even muliberation struggle inotarisa kuti masvingo yaisapota liberation struggle zvikuru gore ra 1980 mumasvingo makahwinwa nezanupf zvikuru and so kubva 1980 zanupf yaihwina asi chiri clear mumasvingo ndechekuti mapolitician kumasvingo haana kubatana division yanga yagara iri kubva 1980 vachitambiswa nhova namazezuru ekumusoro uko ana mugabe vachitungamirwa navanhu vasinganyatsoona saka tikaona pakauya opposition yakauyawo haina kunyanya kuita marked inroad maelections but yakahwina zvino mutsindo kunana bikita nemumasvingo urban but pakazonyanya kuhwina zvikuru i-2008 pakawanikwa 14 seats neopposition out of 26 seats. I think that was the height of MDC in terms of yekuhwina masitsi mumasvingo
asi mutsarudzo dzakazotevera muna 2013 zanupf yakadzoka nesimba ikatora zvigaro zvose makumi maviri nematanhatu izvo zvakaita kuti MDC isare yakabata pasi vamwe vanongoora nezvematongero enyika vanoti kunyange hazvo zanupf iri iyo yakakunda pasarudzo dzakapfuura mapato anopikisa ane mukana wekudzosa zvigaro izvi akapinda akabatana sezvo zanupf mune kunetsana vazvovo vanoti kunyange hazvo MDCT yakakundwa muna 2013 gore rine ine chiedza chokukunda ikaita mubatanidzo wakasimba sezvo zanupf yakapatsanuka sezvakabuda pasodzi dzayo dzekusarudza vamiririri vayo
MDC tiri kuona uyava neresurgence kana MDC ikakwanisa kubatana nemapolitical parties machances makuru zvikuru kwazvo mumasvingo tichiona kuti vakuru vakuru vanoexpectwa kuti vangadero variwo vakahwina vakaluza mumasvingo saka kune chiedza mumasvingo asi sezvamunongozivawo zvinodawo kuti opposition iratidzewo kuti makandidates ayo ari sapo makandidates ayo haasi ayo kumanikidzira saka ndo panongonetsawo ipapo kuti selection yemacandidates isibudiwo zvakanaka zvinokwanisa kuaffecta both zanupf as well as MDC asi MDC ndio ine mukana mukuru tichitarisa kuti zanupf yakapatsanurana tichitarisa kuti maprimary elections ezanupf kune vanhu vakawithdrawa kunana chiredzi vachitsutsumwa kuti anga ane rigging process so chinongodiwa chese chekuti maelections ava free fair transparent and credible kana ari free fair transparent and credible zanupf iri kuluza mugore rino MDC ichihwina zvikuru sei tichitarisa kupatsanurana kwakaita zanupf g40 ichienda kuside and zvezvekare vana shumba vachidini vachiuyawo vachifomawo mamwe mapolitical parties asi at the same time MDC inofanira kuti ibatana namamwe mapolitical parties
asi vezanupf vanoti kunyange hazvo vakanetsana mumba mavo pasarudzo dzebato ravo vachabatana kana vakusangana nemamwe mapato vokunda zvakare musarudzo zvegore rino nhengo yezanupf ichakwikwidza mumasvingo urban vabenard taguma mazarire vanoti vanotarisira kutsvaira zvigaro zvose zveparamende mudunhu rose remasvingo sezvavakaita muna 2013
zvokutanga ndoda kutenda ini president vedu comrade Idi Nangarwa ne the way yavakaita kuti tirun maelections edu ndikabudirira saka ini semaonero angu nesupport yatakawana ndiri kuona tichitova masits ese masvingo toda kuti tidzokereko nenew dispensation we are talking of creation of jobs mukada kuona the manifesto yatakabuda nayo inoratidza kuti toda kuunita zimbabwe toda kuita fight corruption toda kuita develop and reengage pamwe chete nokucreata majobs and ndo zvinongodiwa navanhu vemasvingo masvingo hatina majobs masvingo hatina zvakawanda saka zvese ndo zvatiri kuda tikangozviita I think I will work hard to make sure kuti masvingo ichaita one of the best cities in zimbabwe
apawo mutauriri wemdct inotungamirwa navanelson chamisa mumasvingo vasamin pindu vanoti rwedo runo masamba akasiyana uye vanotarisa kukunda zanupf zvine mutsindo
isusu semdc tine chiringo chakasimba zvikuru tinowina fedha panyaya yekugadzirira kwedu pamaprimary elections. This week is the final week yekuti tichava nefinal list yemacandidates edu. But my consensus, they are working very well in almost all the constituencies. People are sitting down and agreeing. So by end of this week, we'll have completed my primary.
Mungwe muongorero zvematongerwo enyika anotaura akazvimiririra vamasimba gonese vanoti kunyange masimba yakakosha munhoroondo dzenyika pasarudzo haina simba rekuchinja zvinobuda pasarudzo kuti rimwe bato rikwanise kukunda munyika yose.
Singo rine political significance rekuda kuti ndopanobva sari nyika, asi takatarisa sarudzo rinosara kumashure kana shenza zvishoni mamwe matunhu. Parizvino rine 591,408 vanhu vakanyoresa kuvhota kubva mu5,428,660, inova 10.9%. Iye riri panumber 6 izvo zvichitevera Harare, Midlands, Manyikaland, March West and March East. Na2018 presidential election rakontributa riri 11.9%. Iye riri panumber 4. Saka chiro zvazvidunhu rakakosha handirova tingatiri neexciting vote munational election.
Vagonese vanoti dunhu iri rine mutauro wakawanda uye mapato makuru eZANU-PF neMDC achakweshana zvakasimba panguva iyo mapato aya aine vatungamiriri vatsva. Musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2013 vanhu vemudunhu remasvingo vanosvika 258,026 vakavhotera vaRobert Mugabe, uku 180,552 vakavhotera vaMorgan Tsvangirai, uku 113,433 vakavhotera vaWoshman Nxube. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti zviri pachena kuti mutambo uri pakati pavamunangagwa navachamisa, asi kuvhota kwakaitwa muna 2013 kana kune chekuita musarudzo dzegore rino, vachamisa vakatarisana nemutoro mukuru kuti vakunde vamunangagwa musarudzo yemutungamiriri wenyika mudunhu remasvingo. Asi vamwe vanoti nekupatsanuka kwakaita ZANU-PF zvinhu zvinogona kunakira vachamisa, kunyange hazvo bato ravo rakapatsanukawo, uye vamwe vasiri kufara nemafambisiro akaitwa sarudzo dzekutsvaka vachamirira bato resarudzo ravo. Nakamira Studio 7 nemasvingo, ndini Ganzi Maramba.